chekutakandira ndegwaro iri harisi kutaura zvakazara pamusoro pemabatiro ekodzi dzavanhu muzimbabwe. Zimbabwe haisi nyika inotambudza vanhu vayo. Kune zvizhinji zvakaitika kubva pakapinda hurumende yavamunangagwa pachigaro. Chekutanga ndechekuti mabatirwo evanhu kusungwa kushungurudzwa kana kuterwa terwa zvakaguma zvakapedzisira kuitwa kare. Vanhu vakawana mukana wekuti vanoita zvavanoda. Kune vazhinji vanosoropodza Zimbabwe, vanoinyomba, vanoituka vapedza vodzokera kuZimbabwe vasina kana kusungwa kana kubatwa. Saka handinzwisise kuti iwo kana vachiti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu vari kunanga pai, nekuti Zimbabwe iko zvino inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kodzero dzevanhu. Hakuna munhu anongosungirwa mhosva yaasina kupara.
Asika Dr. Mavhaza, chanyanya kunetsa muZimbabwe kusungwa kuri kuitwa vanhu vozonzi nematare havana mhosva.
Ndakatarisa panyaya yamutaura iyi muSouth Africa mekuna kuchasa iko zvino, mugore rega rega kunosungwa vanhu vanopfuura 240,000. Out of 240,000, the conviction rate yao inenge iri 25%, which means vamwe vese vanorwa vasina mhosva. Handisatambudzwa ichinongedzwa ichinzi kutyora kodzero dzevanhu. MuZimbabwe munhu anosungwa nemhosva yanenge apara. Kana munhu achinge asungwa, mupurisa anotarisa nguva iyoyo kuti pangave nemhosva yaparwa here. Kana mupurisa aona kuti pane mhosva yaparwa, ndopaanosunga munhu. Kana munhu achinge asungwa, haatongwe nemupurisa, anoenda kune chimwe chikwata chinokutonga, kuna anonzi muchuchisi kana kuti prosecutor. Anoverenga nyaya yako, akaona yakafanira kuti umire pamberi pedare, anokuendesa pamberi pemutongi watingati isusu nechirungu magistrate. Kana mutongi atarisa akaona pasina nyaya kana kuti nyaya iripo asi haisi kunyatsokubata kuti gedye, vanokuregedza. Saka muZimbabwe munhu anoregedzwa kana achinge apara mhosva, kwete kuti anenge achinzi hauna mhosva, asi ari kunzi umbo huripo hausi kunyatsoti gedye gedye nemhosva ino iripo. Asi unogona kunge wakapara hako, asi hazvisi kunyatsobuda pachena kuti vakapara here, yatingati iyo the benefit of the doubt. Saka handione kugunun'una kana kuchema kana kuti bokoshindi riri kukonzerwa nesangano yedu iri kubva pai, nekuti Zimbabwe ndiyo nyika yakaisvonaka inochengetedza kodzero dzevanhu pasi rose rino kupfuura kana kuAmerica kwamuri ikoko.